Mutevedzeri wasachigaro wesangano rembatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti nengo dzavo dzakawanda dzakatoudzwa kuti dzinofanira kunyorera vana mudzviti kana madistrict administrator. Vanotiwo nengo dzavo dzakaudzwa kuti vese vanoita zvematongerwo enyika vachanyimwa mvumo yekushanda zvikuru sei mumaruwa. VaMakoni vanotsanangura kuti zvave kunetsa kuwana maMOUs.
For example, kuwedza DA akatibata achitotaura kuti aiwa MOU yenyu inofanirwa kuongororwa patsva, uyezve vanhu vakaita semadzishe chaivo vakutotaura kuti vanoda kuinfomawo kuti vanga vachiziva kuti mameetings ari kufamba sei. Thenwo vanhu vakaita semasabhuku vanofanira kunge vachitonotaura kumapurisa kuti pane misangano yaitwa.
VaMakoni vaudza Studio 7 kuti kunze kwemakanzuro vasori vavewo nechokuita pamusoro pemashandiro ezvemasangano akazvimirira mumatunhu. Mukuru weCenter for Community Development in Zimbabwe, iyo inoshandira kumatunhu akaita seMidlands, Marsh East neCentral, Dr. Philip Pasirai, vanoti zvava kunetsa kupiwa zvibvumirano zvekushandira mumatunhu nekuda kwesarudzo dziri kuuya. Vanoti dzimwe nguva ukanyorera uchida chibvumirano ichi kana MOU haupindurwe.
Dzimwe nguva unonyorera kwavari asi havakupinduri, ndozvati kusangana nazvo izvo. Zvobva zvangoburitsa pachena kuti havasi kuda kuti tinge tichiita basa rekudzidzisa vanhu mumaruva matiri kusenza.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo ivo vasati vawana dambudziko iri, vamwe vavo vari kugunununa nedambudziko iri. Munyori mukuru mubazi rezvekusimudzirwa kwemaruva vaGeorge Magoshongwe vakaudza musangano wamadzishe nevakuru vematunhu nguva pfupi yapfuura kuti ivo pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vafanira kuita zvematongerwo enyika. Mwedzi wapfuura, bepanhau reTelzim rekumasvingo rakaburitsa nyaya yekuti mukuru wedunhu reZaka vaVictor Zinanga vakaudza musangano wemakanzuro nemadzishe kuti masangano anoshanda akazvimirira anofanira kurambidzwa kushanda mudunhu iri vachapomera mhosva yekutsvagira bato rinopikisa reMDCT Rutsigiro. Asi mukuru wesangano rinoshanda rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti masangano anoshanda akazvimirira ari kuita basa guru mukudzidzisa vanhu kodzero dzavo. Vanoti semaziro avo masangano aya aite zvematongerwo enyika.
Handisati ndamunzwa panonzi Youth Zimbabwe kana kuti CRA kana kuti maONGO anofamba achiti votera MDC veZanu, anofamba achiti votera Zanu, mukasavotera Zanu tinokurovai. Asi havasungwi.
Vaitai madzivaidze nyanzvi munyaya dzebudiriro vanoti masangano akazvimirira ari kubatsira zvikuru uye anofanira kuregwa achiita basa ravo akasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.